kudala kwantu kuita izvezvi inini ndatova ne 25 days ndiri kuKigali ndakamisa mota road yese yaka about 2 months road iyo takatarisira kuti maybe in 2 weeks time tinenge tadzoka taita mamwe mabasa
mungati matambudziko amakanyanyotarisana nawo pari zvino ndei
main challenge yatinayo ndeyekuti patatakamira kuKigali pamasaka hospital panga pasina matoilets panga pasina mvura panga pasina mabathrooms kuti utokwanisa kumwa mvura waifanira kutenga kuti ufanire kuita toilet waifanira kubhadhara kuti ufanire kugeza waifanira kubhadhara mafirst days zvanga zviri nani but main challenge yakazoitika mari payakazopera tichisina mari yekutenga mvura yekuenda kutoilet nekugeza takazotopesera taa kutogeza manheru pasaidi pemarori yedu kuitira kuti tirejise makosta mari yechikafu chaiyo zvanga zvaakunetsa so takamboramba tichinetsana navo ivo vesimba logistics
pari zvino zvamira sei vari kuti chii pamusoro pemari dzavari kufanira kukupai dzasara
taura pavari kuita izvezvi vari kuti pane maaudio atinavo avakataura kuti pane matrucks avasiri kubhadhara mabalances avo nekuti vanhu ivo vavaitaurisa muzuva ranhasi inini ndazoenda kurusumo border post tikanoona umwe wacho wesimba echida ndobhadhara mabalances ndokubva angouya nemabalances emota 8 apa mota dzakaloda is around 40 mabalances ipapo 8 mota ndozangobhadharwa mabalances azonge asari ma30% asi yangopa 8 idzodzo iripo so taakutaura navo kuti chitibhadharai madelays mira kwatakaita so vachiri kungotsikatsika vachingoti zvanhu zvakamira sei but takavadzireatredis 250 per day asi ivo hasi vatasiwa dzavada kubhadhara rekadzavasuda vari kubhadhara.